Skulls.
Mamwe maswi asina nematuro andai kushandisira kungoti ndikuwane pepe pandai kunetsa mukushuwa pandai kusetsa ndangariro dzerudo parwakatanga mamwe musi ndakasiviswa nenharo. Tikare, tipake muri, tifare.